Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 25 nyamavhuvhu 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri mudiaspora zvinoti zvanga zvine tarisiro yekuti sarudzo dzichafamba zvakanaka kuti vagone kudzokera kumusha. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti sarudzo dzakachena dzinobetsera nyika munyaya dzezveupfumi. Vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nezuro vakasungwa vakaregedzwa mushure mekubvisa mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri mudiaspora zvinoti zvanga zvine tarisiro yekuti sarudzo dzichafamba zvakanaka pajekerere kuti vagone kudzokera kumusha, asi vazhinji vavo vanoti havaoni zvichibudirira sezvo vasiri kuona mafambiro anonzi ari kuita nyaya dzesarudzo munyika. Mumwe ataura neStudio 7 ndimuzvare Lynette Govere vanogara kunyika yeTurkey kuEurope. Ngati nzwei hurukuro yavaita naEvans Zininga weStudio 7.
So far zvenu tiri kungoonawo zviri kupostwa pasocial media, handiti ndosaka iripo social media. Saka tichingoonawo zviri kuitika izvi, already these elections are not free and fair. These elections are not free and fair.
Chikonzero ndechei chamungape kuti sei muchidaro imi?
Ipapa takatotarisira kupongoti kuchingonzi zvadai takunorongedza mabhegi kudzokera kumusha, but nezvazvatova izvozvi hapana hapana. Yatova sasa continue because take for myself inini ndiri kumusha, I'm a civil servant from home where I used to work 8 hours per day, 8 good hours with my time at tea, with my time at lunch, and with my 2 days off per week, and but kuna we are working my 14 hours, 16 hours per day. Tinorarama here. Saka zvakatinooma, saka ndokandiri kupa example kuti inini I'm in Turkey, and ndiri muTurkey. This ma elections akaitwa ndiri muno. I followed these elections nekuda kwekutoziva kuti kwangu kumusha kuchaitwa ma elections.
Ndingabvunze kuti zvamakaona mukadzidza musarudzo dzekuTurkey ikoko muchitarisa nedzekumusha idzo ndechipi?
Turkey has got a population of 100 million times 5 the population yekumusha kwedu, handiti. But vanhu vanovhota same day, vanoverenga vagoanaunza maresults same day, munorarama kutoziva kuti chichaitika. But kwedu isusu chionai nezuro zvakava zvimwe maballot papers ashayikwa nguva dzekuvhota zvazodai, vanhu vavhota kumaam already there panenge patova ne something fishy, handiti. So zvinhu zvakatongooma, zvakaoma zvakadaro. And now vanoti maresults we expect to hear them for 28, for the why 3 days for what?
Hakusi kuti vanodawo nguva yakati here kuti vaverenge vachibatanidza.
5 days for what? In a population of less than 20 million, vanhu vakato register vacho kuvhota, they just less than 7 million. 5 days. Pane zvinenge zvichitodzinikirwa pakati papapa. And izvozvi pane chimwe chiarticle chandatoona zvangu tichitoseka kuti kwawedzererwa one kwekutanga, it was 5,000 something for the ZANU-PF, but one kuyawedzerwa kwakakatosiyana ne the color of the ballpoint to make it 1,000 something or 15,000, I don't still remember. Saka hamero kuti tinosvika kupi, because it's not that we are happy kunge tiri kunoku. And also why do they not introduce the foreign foreign voting. When we diaspora baba vote, save us in that day. Because they know always vote. It's also most of us diasporans, we are here not by our choice. Mostly these foreign lands, we just love them by our choice. Packing my bag, saying, no, now I'm going for holiday. Kwakati. That's what we want. Not to put it in the Kirukuno so G. So they know the population that is in diaspora, Nena, we come till my Zimbabweans, Yakatowanda, and it will end to the opposition Yankarino. So they don't want that.
Dai muri imi mune masimba ekugadzirisa zvinhu, muri imi mapiwa chimuti, zvii zvamaizochandura mumafambiro esarudzo iwaya.
The voice is there. After 5 years, we go back, nobody change our foot. We don't exercise democracy. Because
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara muIstanbul kunyika yeTurkey vari parunhare naEvans Zvininga weStudio 7. Zvarwa zveZimbabwe zvizhinji zviri kushushikana nemafambisirwo akaitwa sarudzo vachiti pakarohwa nekushungurudzwa kwevanhu asi mapurisa nematare asina chaanoita kuchengetedza vanhu. Vanotiwo zuva rekuvhota rakaratidza kuti zvinhu hazvina kufambiswa zvakanaka. Umwe mutereri weStudio 7 anoti haaoni zvinobetsera kuti zvikwata zvekunze kwenyika zviuye muZimbabwe kuzoona sarudzo dzichiitwa uye zuva nezuva vachiona zvinhu zvisingafaniri kuitwa pasarudzo, vopedzisira vodzokera kunyika dzavo kunonyora mabhuku nemagwaro asi zvizvarwa zveZimbabwe zvisingaoni zvazvinobetsera kusvika dzimwe sarudzo dzadzoka zvakare. Nyanzvi mune zvekodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoti nyaya iyi inogona kugadziriswa nezvizvarwa zveZimbabwe pachavo.
Muma ballot papers pakatozouya paita senge kunge maface kana kuti mazita emapato anga akasiyana. Saka zvinhu zvakadai so zvinhu zvisingafanirwe kuchioneka musarudzo yakakosha seiyi inofanirwe kuchitarisa pachirungu kuti yanga iri mukana wekuti hurumende yanga ichazouya after my elections kuti ive iri legitimate government inenge yakauyawo nemaelections anenge akatarwa zvakanaka.
Kana tatarisa uwandu wezvikwata zvinobva kunze kwenyika kuzoongorora sarudzo dzichiitika, takazviona sarudzo dzakaitika makore mazhinji apfuura, vakanyora mareports, vana Mohlante vakauya vakanyora mareports. Vanoongorora zvesarudzo vane basa here vamasiye? Basa ravo ndireiko?
Ya, vanoongorora zvesarudzo vane basa nokuti vanhu vanenge vachiongororawo nemaziso anenge achinzi pachirungu atingati independent, especially vamataura vane vachibva kusadiki vanenge vachibva kuna maorganizations kana kuti masangano oari like international kana ari kunze kwenyika, vanhu vanenge vachiuyawo nemaziso asiri bias nokuti vanhu vakadaro zvavanenge vachitaurawo nezvavanenge vachionawo zvinhu zvinoti kana vakataura zvinenge zvine chiremo nekuti zvine chinzi hakuna kwazvakarerekera. Asi panguva yatapfuura iyi zvazvichiita senge hurumende yedu yeZimbabwe kunyange hayo yakataura kuti yanga ichinvaita maobservers kuti auye, takazoona kuti vanga vakuita senge vanga vakuchitaura zvisina kunaka pane maobservers anga arimo. Saka kubuda kunozoita mareport amamuchitaura zvinhu zvinova zvinotariswawo nechiremo nokuti vanhu vanenge vachinyorawo vachitaswawo zvavari kuonawo panguva yacho iyoyo ende vachingozongopawo yatingati marecommendations kune hurumende yeZimbabwe.
Zvino tiri panyaya iyoyo, marecommendations aya anenge apiwa aburiswa zvino zvaasingateverwi, hazviodziwo mwoyo here kuvanhu vanenge vachiitirwa zvakaita seizvi? Nekuti tiri kuona kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji
Jiriku nyunyuta zekara pamsoro pema batiru wani tuwa saruzo. Sisi ngati wanevanu kutifunzakada isi zimire.
Ya wanu wanu kwasa kura moyo hao pa kuti urimedi ya tinayo isusu ya datinayo pa 5 years that apura hii urimedi isingati ya leri kunyangwe kunyewani vayo zayo ndi tunuza uti pangwe ya apura ya pa my elections pa 2018 papa ni ma recommendations angaka iswa ni Africa Union yukuti paito pa next saruzo paito ma issues uti my elections abato ne atingati transparency pa chungu kuti seki iwe uchi ito my elections pa chekerere isina za inige chivanza but tukona kuti pa zataona pa mapatu wakawanda kapinda my elections asina kuona voters roll mapatu wakawanda kapinda asina potoona na kweo mapalot papers au kutanga kamira sei saka zvinhu zvakadai so zvino da zvichiodza moyo kune vanhu but iko zvino chingangoitwa nevanhu ndiyo kuti vanhu vafangomira neva vakasarudza endi kana zvinhu zvakadai so zvakaramba zvichiitika vafangotarisawo kuti pate mama avenues vanokwanisa kushandisa kunyanyanya matarets mosva nangwa hazvo zvisita senge maybe zvisina kwazvinosvitsa but
nyanzvi mune zvekodzero dzevanhu vari kweka vakenned masiye vari parunhare kutexas nestudio 7 vaimbova mutungamiri weamerica vadonald trump nezuro vakazvipira kujeri refulton county muatlanta mudunhu regeorgia vakatorwa mifananidzo yavo pamwe nemifananidzo yemimwe yavo ndokuregedzwa mushure mekubhadhara mari yechibatiso inoita zviuru mazana maviri vatrump vave nemhosva makumi mapfumbamwe neimwe dzavari kupomerwa muchuchusi mukuru wefulton county amai phony wells vanoti vanoda kuti imwe nyaya iri kupomerwa vatrump yekuedza kupidigura sarudzo dza 2020 mudunhu regeorgia itange kutongwa muna gumi guru kana kuti october gore rino vatrump vanoramba mhosva dzose dzavari kupomerwa imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti sarudzo dzinoitwa zvakanaka dzinobetsera mukukurudzira zveupfumi nokuti chinenge chiri chiratidzo chekuti munyika makagadzikana nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti hurumende inofanirwa kuteerera zvichemo zvevanhu ichiedza kuzvigadzirisa zvakanaka kuti nyaya dzezveupfumi idzo dzisina kunyanya kumira zvakanaka dzisakanganiswa kupfuura pazviri
sarudzo dzekuzimbabwe dzinenge dziri kubudisa zvakawanda zvimwe zvatanga tichiona nokufungira nezvimwe zvitsva tikatarisa isu kuti pane vamwe vari kuhwina vatatichifungira kuti vachahwina vangava vokuzanupf kana vokuccc mungava vomaguta kana kumisha kumaruzevha uko kwozoitavo chimwe chinhu chandanyatsokuvonesesa ndechokuti vanhu vanenge vari kuratidza kuti vari kuda shanduko chaiyo chaiyo nokuvhotera vamwe vanhu vatsva tichiona kuti zvimwe zvanga zviri zvibwe zvitedza munyaya dzekumiririra vanhu sana comrade Muliswa vanenge varuza vakazvibvumavo zvinogona mukubvuma kwavo tindovona kukura kwepolitics dzomuzimbabwe vatingati maturity kuya uku kuti navanhuvo vanokwanisa kubvuma kuruza chero zvavo vasati vavona maresults ose asi meseji yandehwa kwavari ndoyokutenda vanhu vavakambomiririra yokutenda vanhu vakavavhotera pamwe chete nokutenda avo vakavhotera wakavakunda
Professor Masocha marumbidza vamuliswa mukutambira kukundwa kwavo asi pane zvimwe zvamuri kuona here
zvimwe zvatiri kuona kuti vamwe vakava kampena vachindoisa zvibhorani vachiita migwagwa vaakuvhundusira vanhu vaakunokiya zvibhorani zvacho vagumbuka haiwa handi uo maitirwa anaitwa nyaya dzesarudzo munyika. Kana waruza ngaruze, kana pane zvigumbu zvinenge zviripo ndio zvigumbu zviya zvinoendwa nazvo kumatare edzimosha. Saka ndio zvandofunga maonero angu kuti zvido zvazvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zviri kubuda pachena zvakananikwa kuti uyu vanomuda uya vamudi.
Zvesarudzo zvinobetsera sei munyaya dzezvoupfumi, Profesa Masocha?
Izvi zvesarudzo munyika ipi ipi zvacho zvichabuda musarudzo izvi, kuzvibata kwavanhu kana kusazvibata kwavanhu kunopindiridza muupfumi hwenyika. Nokuti varidzi vemari vanorima mari vatingati mainvestor aya vangava vomuZimbabwe kana vokune dzimwe nyika vakatarisa sarudzo idzi kuti kupera kwadzo ndiani uchange achipinda. Unenge achipinda mitemo yake kana ari president kana vari vanomiririra matunhu, mitemo yavo yenyaya dzokufambiswa kwamabhizinesi inenge yakaita sei. Vanoita nezvemari vanoita zvemabhizinesi vanomuono wavanoita sarudzo dzisati dzasvika kuona kuti ninge akahwina zvinhu zvedu zvichazofambiswa sei, ninge akahwina zvinhu zvedu zvichazofambiswa sei. Saka sarudzo idzi zvine zvakanyanya zvekare gadzikano inoitika sarudzo dzapera. Zvinobva zvapa mainvestors vanhu vanorima mari vanoita mabhizinesi aya anozoita mabasa, zvinobva zvavapa manyukunyuku okurima mari munyika. Saka ndo maonero andinoita panyaya dzezvoupfumi izvi, zvokuzoti tapinda mumastreet taita mademonstration tarwisana taakutoputsa upfumi hwedu hwenyika, taakutoputsa nyika yedu. Nyika haingabudiriri nokurwisana nokuti ningi waruza kana kuti ningi wahwina.
Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeFry University muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday vaongorori vesarudzo vesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe vanoshora kuchishidzirwa kwaiitwa madzimai nemusi wechitatu panzvimbo dzekuvhotera, vachiti vakaona madzimai achishishidzirwa nemapato ezvematongero enyika zvikuru veZANU-PF. MuHerald bepanhau iri rinoti bato reZANU-PF rinoti riri kuona kuti richakunda nezvikamu zviri pakati pemakumi matanhatu nemakumi matanhatu nezvishanu kubva muzana, kana kuti pakati pe60 ne65%. Izvi zvakataurwa nemubato wehomwe yeZANU-PF vaPatrick Chinamasa nezviro. Bato rinopikisa rechipusi riri kuramba mashoko avachinamasa awa. Zimlive.com rinoti vatsigiri vetripusi makumi mana vakasunga svondo rakapera vakasunungurwa mushure mekupera kwekuvhota. Vasungwa ava vakabvisiswa mari yechibatiso inoita zana remadhora ekuAmerica pamunhu. NewZimbabwe.com rinoti mapurisa ari kutadza kutsanangura chaakasungira vashandi vaiita ongororo yesarudzo vanoita makumi mana neumwe vaishandira Zimbabwe Election Support Network neElection Resource Center vaakasunga musi wesarudzo. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Masirase pastudio 7 ini chikumbiro changu chekuti vheki ndaibudisa zvabuda musarudzo, kwete kuti vheki ive yebato, nekuti vakadaro vanenge vatiuraya. Inini ndii Nathan Mary ari pano pabhuwera taimine ndiri pamusha chekupabhuwera ndinoota ndakatohota. Saka tinoda kuti vheki ibudise zviri kuitika musarudzo kuti vanhu vafare, tisave nekufa nezhara, nekuti vanhu ava havana tsitsineso vada kutotipedza tiese. Ndakenda zvavo.
Pano, Rumita Nita, Tanita, kana iyo mudzimu masviki yake Zimbabwe inofara here zvichitika zvakadai wezeke wanganonoke seko kunza mapepa wanganonoke seko kunza mapepa nguva yese yakareba kudai Tanita, Tanita vanhu vamwari kana iye mwari zvingapindiro muZimbabwe.
Ndai ove studio 7 nemukana unowa motipoti tirekodi tichitaurawo zvichemu zvedu. Aiwa ine hangu maelection yana kufara nawo ende aya azozikana nenyika yese kana neAfrica yese kuti Zimbabwe mukudzvinyirwa vanhu muZimbabwe vasi kutevedzera kodzero dzevanhu vari kufutwa mwe kuSouth Africa tekambunza takapinda kuda kungurura nezvisarudzo vakavadzoserera vakavadzoserera chi pamwedai zvichiita nani zeki iri kuita maone takaipa makore 5 years kuti gadzirise mapepa yawaya maballot papers ike zvinova kutudza kuti ari kushota ari kushota 5 years yaita rei zeki nevana ED vane rimwe kana kuri kurobwa vanoda kurobwa vese ndarwadziwe.
Makadiko pa studio 7 aiwa inini ndiri right ndonzi effort machakairi aiwa shona yavakuru inoti chisingaperi chinoshura kunyange zvazo ZANPF uchida kuzama kutsukunyudza zvayajaira makore ese apfuura kumashure zvekupota ichiriga sarudzo aiwa this time vanozama hawo asi ndioni vachibudirira ndioni vachibudirira nokuti tichitarisawo madande mutande mumaindaneti meso mukuratidza kuti matricks avo mazhinji havari kuda kuzama kuita ari kubatwa tangatichionawo dzimwe nzvimbo dzichita sekuti vakatumira mabhazi achinzi vanovhota asi achinge achiendeswa kunzvimbo dzisini dzaasingafaniri kunge achivhotera vanhu ivavo asi takazonoona zvakare zvinhu zvavo zvichiramba zvichingobatwa zvichiratidza kuti kana ivo mwari chaivo havachadi havachadi ngaapinda ake mukomana
chigumwe mudenga chigumwe mudenga ngazvorambe zvakadaro mwari pindirai mwari pindirai henyu ngazvirambe zvakadero takazvireva izvi kuti mangwana nyika inomuka yakachinja iyi vana jobhisikala vamunotambudza ava vakava varivo nebato rotonga takazvireva izvi regai kutambudza vanhu zvinhu zvinochinja chero nguva mwari hasi womunhu umwe mwari ndowedu tose unotarira vanhu vose wavona kuchema kweZimbabwe mwari maita basa rambai makatungamira mwari mhondi idzi dzisafunga umwe mweya mwari pindirai pindirai mwari pindirai henyu pindirai mwari vari kumusoro kudenga pindirai zvokwadi pindirai pindirai mwari pindirai
simukai simukai vanhu veZimbabwe simukai tibatirane garwi iri tikande uko garwi rinotoda tibatirane tobuda muhotra vana vake vachibhururuka nemota dzinenge ndege pasi panapa vamwe tichinanzwa gokora ndiani akambosvikira gokora rake isu taakutorisvikira koiko kuonda kuputana putana tangomabhonzo kemani sevhiyonga auye akwikwidzewo imi magweta imi mirai chaizvo nasevhiyo imi matare kana makatengwa zivai kuti mari yamakapiwa inopera inyatsai kutarisisa nyaya iyi ngaapinde sevhiya asi akwikwidze iyo akaenda kumhanya nekumozambique kumwe odaidzewa nekuti ndimi varidzi venyika nyika haina muridzi tisu venivai tofanira kudya zviri mairi umbavha hwavo hwanyanya vapedza vapedza nyika yakokotwa kokotwa nemachina nenashuru gurumu ngauye sevhia uchidambura mamwe mavhoti uchidai nawo kusevhia triple c chitora mamwe uchidai uko toda kuona kuti unosara nevashanu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica maererano nemamiriro akaita zvinhu muNiger.
Mwedzi wapera musi wa26 chikunguru chikwata chemauto chinozviti National Council for the Safeguard of the Homeland chakatora nemasimba utongi hwenyika yeNiger chikasunga mutungamiri wenyika vaMohamed Bazoum. vabazum nemuri yavo vakavharirwa mumuzinda wavo muGudare neami zvisiri pamutemo kubva muna 1960 payakawana kuzvitonga kuzere kubva kuFrance Niger iyo ino utongi hwejekerere munharaunda yeSahel ine nhoroondo yekukudubura hurumende nevatungamiri vayo pakakunda vaMohamed Bazoum musarudzo dzehutungamiri pakatambidzwanwa hutungamiri zvakanaka pasina chinoratidza kuti pane zvinganetsa kukuduburwa kwava Bazoum kwakakonzera kuti sangano reEconomic Community of West African States kana kuti ECOWAS rizivise mauto akabvuta masimba muNiger kuti anofanirwa kutevedzera mitemo yenyika uye kudzorera nyika mumaoko ava Bazoum musi wa6 Nyamavhuvhu gore rino usati wapfuura pakasvika zuva iri rikapfuura ECOWAS yakagadzirira mauto ayo kuti agopinda muNiger kunogadzirisa zvunhu munyika iyi mutevedzeri wemutauriri webazi reAmerica rezvekudzidzana nedzimwe nyika kana kuti State Department vaVadent Patel vanoti ECOWAS iri kuratidza utungamiri hwakadzama munyaya iyi uye America inorumbidza zviri kuitwa nesangano iri pamwe neutungamiri hwaro vaPatel vanoti ECOWAS inongoshandisa mauto ayo kana pasisina dzimwe nzira dzekugadzirisa zvunhu vachiti vari kuramba vachiedza kuti pawanikwe kuwirirana pavakanzwa zvekuti ECOWAS yagadzirira kupinza mauto ayo muNiger mauto akabvuta masimba muNiger akazivisa kuti achasunga yekutonga vaBazoum vachivapomera mhosva yekutengesa nyika uye kuzviringa kuchengetedzwa kweNiger vaPatel vanoti izvi zvinovakashamadza zvikuru uye hazvifanirwi kuita sezvo zvisingabetseri mukugadziriswa kwenyaya iyi vaPatel vanoti tose tinoda kuti nyaya iyi igadziriswe zvakanaka uye utongo hwejekerere huchidzorwa munyika vachiti vanotarisira kuona vaBazoum nemhuri yavo vachisunungurwa vaine utano hwavo hwakanaka uye tichiona kusimudzirwa kwebumbiro remutemo weNiger mashoko awa anoratidza pamire hurumende yeAmerica maererano nemamiriro akaita zvinhu munyika yeNiger
tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mumwe murume anorwisa uhori muGuatemala vakashamisa vezvematongero enyika munyika iyi mushure mekukunda musarudzo kuti vave mutungamiri wenyika yeGuatemala nezviro china bazi rinoona nezvekufamba kwendege munyika yeRussia rakazivisa kuti mukuru wemauto anorwira mari yeWagner Group vaYevgeny Prigozhin vakafa mushure mekudonha kwendege yavo sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi zvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zviri mudiaspora zvinoti zvanga zvine tarisiro yekuti sarudzo dzichafamba zvakanaka kuti vagone kudzokera kumusha imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti sarudzo dzakachena dzinobetsera nyika munyaya dzezveupfumi vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nezuro vakasungwa vakaregedzwa mushure mekubvisa mari yechibatiso tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tiri kupai zvedzimwe nhau ndiri muWashington DC ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai murume woko maChris Gande nenhau dzeIsindebele
Soku izika tisenda bako VOA.